zvamunoudzwa nebato reatuzi manyepo emandiriri mavarenzi vedu vari muchikoro vose vari kuya kuchikoro isu vakunyanya kutotishungurudza ndechekuti iyo studio 7 yavakunyanya kuteerera zvinenge zvataurwa neatuzi vangori vanhu vashanu vanenge vachingoshedzera iyo atuzi mamembersi chacho haisisina kana vangaita gumi chaizvo chaizvo kuti tingabva tatoti tingatovateerera kuti vari kutoti vane varayiridzi vari kuita sitini varayiridzi vedu vari kudzidzisa vana vedu vari kuwana dzidzo yemhando yepamusorosoro uye isu takatotarisira kuti tichatokunda mumazamanishoni achanyorwa muna gumi guru nambudzi sekuona kwamakaita maresults ea level akauya maresults acho anomwisa mvura takaita sepasi last year's target ne6.6% saka isu tiri kuenderera mberi vamwe vachingohukura.